Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on January 22nd, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the plight of vendors in Zimbabwe as they face eviction in some urban areas.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930-15460 and 6080 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about attempts by the government to forcibly remove vendors from Harare Central Business District.
The government has given up to today the vendors to leave and threatened to use the Zimbabwe Defence Forces if they do not heed the call. But vendors in Harare have stayed put, vowing to fight back if they are forced to leave lucrative selling points in the city's central business district.
The situation is calm in Harare and other cities, with indications that vendors are conducting their businesses as usual. Millions of people in Zimbabwe have ventured into informal businesses due to the country's declining economy.
To join the show, please call us now. And also, you can go to our live streaming on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Ibambe zulomuhle lingalithola njani lapho elikhona khona ngapho ke endaweni ezijiyeneyo. Jonga, unjani mfowethu?
Ngiyaphila ndoda.
Ye, bathina abantwana?
Ah, bathina bayagula.
Ay, baza barayi.
Iflu.
Oh, iflu
umama. Yeah, iflu, yeah.
Yeah.
It's cold, you know.
Yeah, isikhathi sangkhona.
Ukutonora. Yeah. Kuyagodola.
Yeah, ikunjalo futhi.
Yeah, kunjalo.
Ye, namhlanje sikhuluma ngama vendors, sikhuluma abantu abathenga bethengisa impahla ezidaladini. So sizwile ke ukuthi Harare bekuthiwa ke kusetshenziswa ibutho ukuthi basuswe khona ngale ke esitaladini. So singazi ukuthi ibutho selingene kumbe hatshi, sizokuthiwa ke alingenanga lamhlanje. Kodwa ke abantu bani bethukile. Kodwa bona abathengisa esitaladini bathi bangavele bebuye bayagijimisana kuze kuthi ya. So ke kukhanyazana kulokwethusela nokuthize. Njalo ke sike sakhuluma lo mnumzana uStanley Zorwaza, okuvendors union kumbe association eHarare khona ngale. So besithi yena kafuna ukuthi ebone abantu begijiniswa ngamapholisa awekansili namapholisa kumbe amasosha ngoba abantu baphila ngakhonokho, akulenye indlela abangayenza. So sifisa ukuthi ke lingene uhlelo khona manje esiqoqene ngodaba lolu. Nasi nombolo ufone kanye, siyakufonela lapho khona ngapho 001-202-619-2077.
And Gibbs, remember, this is not only in Harare, in all the cities, and that is the government ultimatum, that the towns and cities, in all the towns and cities, and it's only it's not only directed to vendors, also to those who operate pirate taxis.
Aha,
not yes. Mchika-shika.
Mchika-shika. Amashika-shika.
Yeah, mchika-shika.
Yeah.
So in all the cities and towns, regardless of the size of the city or the town, ivari kunzingawa bude ndiyo so nyati kurukura nasi wadio watere ni watari ndiyo ye dano ragatora ni urumende rekupa wana tengisara umigwagwa newe michova ima awa nukwana kuita 48 hours makumi mana ni masere kana watumazua maviri ekuti vange wabva mnzimbo za wano shandira wari vanga wano tengesa mnzimbo za wano tengesa eraji sina kupumizwa na urumende kana nema kanzuru pamweche to neva nutakura wano iwa u wema pirate takes nzimbo za wano takura wano nekuburusira wano. Kana zisina kunge zaka vumizika na urumende. Gurukota rezi kutongwa kwa matunu wa Julai moyo. Ndo waka hapa inonzi ultimatum kana kuti shoko hilo rekuti wanewa vange wa buda mkatime mazuwa maviri. Kana me 48 hours. Wakati huo kana wanewa waka kundikana kubwa mzimbo izozo. Urumende haisi kuzozo kashure ichashandisa mauto. Kuti vange wa chibisa wanewa wanechisimba. Vanoti waka taura nemue watezeriwe mtungamiri wenyika. Wa Konstantino Chiwenga kuti mutibatsireo kuzotipa mauto kuitira kunge tibvise vana nechisimba. Chatisingazivi ndechekuti zvinokodzera here kuti vanhu vange vachisvika padanho iroro rekuti vanobviswa nemauto nechisimba inyaya inofanira kunge ichitauriranwa dai hurumende ichigarawo pasi nevanotengesa vachinzwana nazvichemo zvavo pamwe chete nemakanzuro ndozvatoda kuti tinzwe nhasi kubva kwamuri pindai muchirongwa ndechenyu nhamba dzenhare dzambotaurwa naGibbs asi vamwe mamusati matora zvinyoreso kana maballpoint ndokupai zvakare nhamba 001-202-619-2077 makangofona tobva takufonerai kandiro kanoenda kunobva kamwe fonai tobva takufonerai Gibbs
I think we're joined by our first guest and that is Mr. Michael Ndiweni. He's the director of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Mr. Ndiweni, good evening and welcome to the program. Oh, I'm told that Mr. Ndiweni, his phone has dropped. So maybe let's read one or two messages that have been sent by people on our Facebook pages. Let's see. I think there are one or two people that have actually joined us, and the number is increasing. So the first person that sent us a message here, Mr. Chonga, we have got Zuze, who says he's watching and watching from Botswana, I guess. Then there's Clemens Machemeza, who says, I'm watching you guys from Maswingo. Hilary Mashawi says, Gibbs and Chonga, thank you for bringing the program. I'm watching from Caps. And then Bongani says, I'm in Cape Town. Then we've got Tendai, who's in Kamfinza.
Kamfinza is close to Highland.
There used to be a business center there, right?
Kamfinza, yes. Inina hanga andira kumbopasika. Asi bhazi randaikwira raipfuura naikoko richienda kumusha. Saka ndichipaziva.
Then Muska Whiskey says, I'm watching you on the phone. This is a question, actually. Can I watch you on the phone, or TV? Both, I think.
Both, yes. Both. Yeah, so as long as he is logged into our program.
Yeah? That's it. That's if she or he goes online, then open our website, www.voazimbabwe.com or www.voindebele.com. And the last one, www.voashona.com. So go there and then you can actually watch and you send us a message and all those kind of things. What do you have?
Hanzi namkoma Jack Eve. Ndofunga ndimkoma Jack Eve. Hanzi, hey, create jobs. Vaka zizepi. Anditi maitema maticha ne reken kuschool. Ivai mavenda wa streets. China yawandisa. Mumu aru kutingawa visko. Then Rafael Makana. Government give vendors and tax pirates 48 hours. Zekubuda mtown. But wakaba 15 billion wakapiwa 3 months. Oh, so takupawo government 48 hours to create jobs. Then chirabwa rabwa anzi kiki kuseka namo serugare. Kwa wakuru hawa vanombozviziva here kuti kutengesa kuri kuita vanhu kushaya mabasa. Ngavape vanhu mabasa vozotaura izvozvo. Hazvine ine masoja izvi inamo kutengesa. Tina Suzene muchaonyerwa. Anzi vatsvagireiwo mabasa vaone kubuda umwe ari kuwana mari yerendi chikafu nekuendesa mhuri yake kuchikoro. Saka akabuda asina basa munoda kuti ararame nei kana kuti maakuda kuti mbavha dziwande munyika siyai vanhu vatengese because muZimbabwe hamuna mabasa. Hanzi mukoma wedzirai Marisa, ko mhuri dzorarama nei vonoba here vanhu vozvianzi voziva zvipi manje kana kuriko kutonga kwaro garwe hariiti. Mumwe ati ndipei anzi nhamba dzake idzo ndifonerei mashava mashava ari muSouth Africa panhamba 2778679258 chaedza kufonerai mukoma mashava mashava tomboverenga kubva kuna Jen muchaonyerwa o tamboverenga yakanyora kaviri Violet Chibilika anzi create jobs. Notice iri kupera nhasi zvokupedzirana mangwana. Notice iri kupera topedzirana mangwana.
Yeah, so we've got Sipa Zuze who says, I'm watching you direct from South Sudan.
Oh yeah, he's our regular.
Yes, he's a regular kind of listener. Then Richard Piri says, Zimbabwean citizens should comply. Then Takawira Aspanda says, I'm watching you from Karipa, Nyami Nyami Rural, Kwamola. You know Kwamola?
Mola, yeah. Mola,
yes, Mola. Yeah. Then Professor Njovu says, I'm watching you guys from Kezi, Ego Peula. I know the place, eh? Then Andrea Munyangaru says, the government can use force, yes, but this is not the source of the problem. If jobs are created, then vendors are going to just pay on their own volition. Then Bongani says, thank you, Studio 7, for this kind of program. Then Richard Piri says, We need order in Zimbabwe, nothing else.
Mm.
I guess you could call it.
Tine mtereriro kutanga, anzi, ndimukoma, ndofunga ndikoma Donald Mamboma.
Aha.
Ndandinonzwa yes. Mukoma Donny D.
Donny D, yeah.
Yes. Mukoma Donald, magadi.
Ndofara mukoma Jonga, murise.
Aiwa, tiri wapenyu. Hapindai muchirongwa ndechenyu, imimi, you don't need any introduction.
Aiwa, hatitwari dzechirongwa.
Ndizvozvo.
Mukoma Jonga, munoona chiika, namukoma Jip.
Mm.
Nyai ndipo ndekuti mavenda tichitova tigirawo kana zvese vanhu vakauya kuno vari vari kudhaisikora nemiwo mukoma ndemimemitovadirawo nokuti chechakati kubuda kwamakaita hakuna hakusi kubuda kusina chikonzero mukati kune chikonzero chekuti pamwe makamahebata kana kuti zvinhu zvava zvangomira zvine mamiri sio handii movaona kuzowana rimwe basa kune imwe nyika hatazi minuti wagarika kana kuti munhu wogara akauya nekugarika ndeambasada noti ibasa rake vamwe vanhu vese vamunoona vachishanda kana vanga valechara kudhaisipora akatotiza kuti munyika make akashaiwa basa ari kulecharero kana kuti injiniya wamunoona achishandira kubve kwenyika ndozviripo kamavhenda the same scenario kumavhenda mavhenda ari kutengesera mugwagwa nenyaya yekuti ngavakireta mabasa hapana munhu avawokera achidzingirira nesvimbo kana nepfuti vachimirira vakangokireta mabasa do you think kuti kana zisco ikavhura kana zimasco ikavhura kana sebo chemicals ikavhura munowana vanhu akaungana marovha mumastreet hakuna ngavakireta mabasa vanhu ivavo tatotambura unogara kuzve kwemusha tichema tiri kuzve kwemusha zvazemini kuti vanhu avanenge tinokwanisa kuitawo zvimwe zvinhu mukati menyika yedu but zvinotoita kuti nyika yedu budirire ngavakirere mabasa kwete kuti vadzinge vanhu vachirova vanhu vemarabhu vachitora matomasi evanhu vachidya matomasi evanhu
mukoma Mamboma tichidzoka kumashure kanzuru inotaura kuti yakagadzira nzvimbo kana kuti makanzuru mazhinji anotaura kuti akagadzira nzvimbo dzekuti vanhu ivava vaende kunotengesera asi vanhu ivava vanoti zvimwe zvikonzero zvacho zvekuti vasatengesera munzvimbo yehanzi hakuna makastoma anosvika ikoko the council has created the vending spaces but the vendors they don't want to take up those spaces
ndida kupa example yekumasvingo mukoma Jonga kwandoo kunonzi kuchitima market handitika musika mukuru unozikamwa mumasvingo iyoyo zvakakiretwa navalwis chamiti vachiri meya wamasvingo the late alwis chamiti pane nzvimbo iyo makanzera nenyaya yekuti pa2008 2013 makanzera akadhominata ezanu pf akawanda pakuriga kwavakaita kuya vakaita vakawanda havasina vari kuti ndo biriki makanzuro mazhinji vanhu makanzera avo ndovakuita zveko zveuori vachikiretera nahama dzavo zvavo zvechizano zvokunzi kana uchida kuti uwane sendi unonyoresa ukozodii zvava dzimwe ngano dzina kana nomusoro wese mugoma ende vanhu vavakutambura ngavangokireta mabasa mugoma zvekuti kana kuti zvakafanira kuti muHarare wonzi kukakola kana kuti kusingasviki pedestri kusingasviki vanhu vanofanirwa kutenga zvinhu zvacho saka unonotenga ikoko ndiani do you think munhu angaenda kumahaipa uko kucheto kana kumaoutgate kwetaun achinofambira kutenga matomati kwotofamba vane mari vane mota
haiwa maita basa
ndotsigira mukoma zvorwadza namukoma ndichivedo kumasvingo kune mamwe mukoma samuel wadzai kuti ngaarambe vakasunga ipapo dhirijeni yavatoronga izano rakanaka tovatsigira hakuna ngoti mavhenda angangobuda masiriti iwo vasina mabasa avakireti
regai tikonzwa vari kumusha vacho kuti vanotambira sei kutsigirwa nemunhu asipo achikuti rova sereki iye asipo maita basa mukoma Donny tine mumwe
mutereriizvozvo
maita basa tina mukoma Edward vari kuzimbabwe makadii mukoma Edward aiwa tiri wapenyu kuri sei ikoko
kunoku inhamo mukoma tongodaro tirimo munyika medu
ndizvozvo mungadzora mbichana volume yeredhio yenyu iri kubva yangodzoka kuno
orit zvakanakai
ehe titaurirei nyaya yenyu
nyaya inonetsa mukoma Jonga ndeyekuti mukatarisa chirongwa ichi chiri kuitwa nehurumende chekubvisa vanhu mumugwagwa nyaya inoitika ndeyekuti pamwe pacho unotoona kuti zvinenge zvichitongotungamirwa nemayouth officers saka awondoona kuti kunongova kuda kungorwadzisa vanhu apa vanhu vanenge vachitozama kuti vatongoshandawo vawane chinoraramisa mhuri nekuti mukatarisa kuti munyika medu hamuna mabasa izvozvizvi vana kuzvikoro totitambura kuti towana mari nemutoo upi kuti tiwane kubhadhara maschool fees pamwe nekutenga mabhuku saka vanhu vanenge vachitongotsvagawo kuti vangawana chouvirero vakwanise kudi kuriritira mhuri
asika mukoma Edward hurumende iri kuti sezvisaizvo zvino kune dambudziko recholera hanzi naminista the government could not continue to fold its hands when the threats of typhoid and cholera had become a reality You said illegal activities in the CBDs have virtually become cover for other criminal activities, and it was critical for the government to arrest the situation before it exploded. Varuti dambudziko rezvirwere zvekorera netyphoid. Pamusoro pezvo, vanhu vari kutengesa mukati mwema kuitawo mbavha dzakungowanda nevanenge vachitengesa, saka vari kuti zvinofanira kugadziriswa. Imi munoona sei?
Tikatarisa mudhorobha redu muHarare. Munoona kuti pane nzvimbo dzakanga dzichitaurwa kuti ndo magadzirwa kuti mavhenda vandotengeserawo, asi kusvika pari zvinezvi hapana pati pagadzirwa kuti mavhenda vaendeko vandotengeserako. Plus kunzvimbo kwacho ikokoko kunenge kuri kure nevanofamba vanenge vachitenga tenga kuti tikwanise kudii kutengerwa tiwane kuraramisa mhuri, handimaona manje. Hongu chirwere kuti pane cholera nezvii zvese tinozvinzwisa, asi kuti kudai tagadziriswa nzvimbo idzodzo tikwanise kudii tikwanise kutengesera zvitengeswa zvedu mune zvakanaka. Manje hakuna nekwatagadzirwa kuti tingatitondeiswa uko kwatinodii kwatinokwanisa kutengesera.
Kwouyawo imwe nyaya yekuti vanotengesera mumigwagwa ivava vanonowaridza zviro zvavo pamberi pechitoro chiri kubhadhara mitero. Tombopa kana example kana mufananidzo wechitoro chekwaok. Muchitoro chekwaok chinobhadhara mutero. Ini ndosvika ndowaridza bhutsu dzangu nembatya ndakutengesawo panze ipapo. Munoonawo sei danho iroro?
Nyaya iri kuitika mukoma Jonga ndeyekuti isusu semavhenda ka apa tatova kutsvaga kunonyanya kufambira vanhu vazhinji kuti tikwanise kutengerwa, pane kuti toenda kure kure kusingasviki vanhu veruzhinji tinotengerwa sei? Ndo nyaya inenge yavapo. Iyi nyaya iyi inyaya yekuti vanhu taakungoita zvisingatenderwi zvacho, iri nyaya yekuti tikwanise kudii kuti tingabata dhora iri kwanise kuraramisa mhuri dzedu, andimaona mani.
Thank you so much mukoma Edward. Ndoda kuti mutsanangure the same reasons dzamuri kupa nechirungu kana muchikwanisa hanyu kuti why do you want to remain where you are operating from, like on the streets, yet the councils created some vending space for you. There are stalls that we understand the council, like for Harare, built at Coca-Cola and Covent Road, I think. So why do you want to continue selling illegally in the central business district? Hello?
I think it's off.
Oh. So the two, Donald Mamboma and Donald Mamboma is in South Africa.
Yes.
And Edward, they are all concurring on the issue of jobs. They are saying for vendors, it's not like they just want to be vendors, but they are doing it for a living, survival. If the government creates jobs, then no one will be bothering the councils or the authorities going into the CBD to sell illegally, you know. So I don't know how jobs could be created to cater for over 4 million people who are vending on the streets. Because that's a very tough one. Yeah.
I think we are joined now by Ms. Debra Mukasa. She is one of the members of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Mukasa, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you?
Siyaphila, wena unjani khona ngapho?
Ayiphilile.
Akutsho ukuthi khona ngapho ke bekungani kuyethuselwa ukuthi bazakhipha ibutho ukuthi libuye khonapho ligijimisane lani emgwaqweni. Kuhamba njani okwamanje?
Kwabulawayo kungathi kusathule kasikezwa lutho, bese balindela ukuthi sibone ukuthi bathini. But thina njengeBulawayo Traders Association sirelease i-stress statement esonayo uhulumende ukuthi engakwenzi khona lokhu, kacale eprovide izisebenzi lezi ezingamavenda imisebenzi, bese kubeka njalo sisixwayisa futhi ukuthi abantu abatshontsha imali yegovernment i-15 billion baphiwa 3 months i-time yokuthi beyiphendukise. Thina-ke ama-vendors singaphonga ukuphiwa 48 hours, singathi singamasela thina singazomasela. So sicela uhulumende ukuthi kakeme eqale esinike imisebenzi nxa kuwukuthi ufuna siphume emgwaqweni.
So-ke alesabi ukuthi bangagcina bebuya nje bechana lani khonapho?
Hayi, ukwesaba asingeke sesabela ngako, ngoba ilungelo lethu i-constitution yethu yeZimbabwe iyasivumeza ukuthi sithengise, sisebenzele izimuli zethu. So sizakhulumisana naye, sizamelana naye yena uhulumende wethu. Nxa kusehlula njengoba bezasigijimisa ngamasosha wethu, sizagijima sisatha, kodwa siyaphinda sibuyele. zaba impankwana nekhotsha iphindiphendukiswa.
Aha.
Iphindiziphendukele.
Ye, mana kunapho ke ungayikatshana siyabonga kakhulu kodwa ungasuki lapho khona kunapho. Yibo bambile mama. So what she's saying is that the Bulawayo Vendors and Traders Association has actually released a statement saying that what they need are jobs and they cannot be given a short notice to leave. Yet people who actually allegedly stole some money and externalized funds were given time about 3 months or so to return the money. And she says there are some people who actually stole about diamonds worth about $15 billion. We have not even been given an ultimatum, you know. So why should they be given such an ultimatum? And to make matters worse, you know, they are not too afraid of the army. Because she's saying that, you know, that's their job. You know, they're not criminals. They're people who are actually earning a living through selling and buying items. So let it be, you know. Whatever comes, let it come.
And I understand we are failing to get through to Mr. Sten Zorwadza.
Yes, yes, and, we have time by all means.
Yeah, we are also trying to get hold of Mr. Samuel Wadzai to bring them onto the program.
Yes.
But as I said, Gibbs, the minister was quoted in the Herald as having said that the government fears for the outbreak of cholera and typhoid. And you also said the illegal activities in the CBDs had virtually become cover for other criminal activities. Hence, it was critical for government to arrest the situation before it exploded. And he's quoted as saying, prevention is better than cure. The CBD is now home to a litany of unhealthy vending activities such as selling of second-hand clothes, unregulated vegetable vending, roasting millicobs and money changers, amongst other activities.
So, is a lot of people that are facing eviction. So, we can go back to Deborah Mukasa.
Yes.
And you see, Deborah, when we, Ms. Mukasa, when we look at issues to do with money changing, like while we are busy selling tomatoes and other things, there are people who are actually selling some other stuff near you there. So, why not the Zimbabwe government doing whatever it wants to do? It wants to do that because there are some criminals that may be around you there.
Yeah, for sure. For the people who do money changing, as BVTA, we complained to the government that they should be arrested because it's not, you know, it's not conducive to do money changing. So, tina jenge pula vendors, vendors asu kufuni, mwabaka kuko even in MT20. Oku karategile ya kakuru, yikuti, to the local government, kai lungi se ama bylaws. Abantu bebekwazi imithetho yabo abamele beyenze, bebekwazi lokho abamele bekulandele. Khathesi vele yi-free Mandela, ngoba wonke umuntu ofisa ukungena esitridini umbeni ngothengisa inyama, umbeni ngothengisani, kuba nzima vele ukuthi umcontrole, ngoba akunamthetho oyiwo olawula ilizwe. Imithetho okhona vele ngowakudala okaSmith. So thina njengamazindazi sloko sicela ukuthi ngabayalungisisa, salungisa njengama-associations. Kodwa kwathunyelwa kwaya ku-local government, lokhu kubhenkiwe kumbeni kungapho ukuthi kuphenduke njalo ukwenza ukuthi kunqatele kuncedisane namazendazi. Amazendazi they are not ama-criminals, but ngamazendazi afuna ukuncediswa kulokhu abangakwaziyo because singananzelela vele kabazange beke befunda ezikolweni besithi when I grow up I will be a vendor. Bafunda besithi bazaba nemsebenzi, bafunda besithi bazakuba ngama-enjiniya, bebe ngamapholisa, bebe ngamasosha, kumbeni bebe kuyini ngemisebenzi yabo etshiyeneyo. But due to economic situation ekhona, kwaba lokukhotshwa abantu emsebenzini, ama-factory avalwa. So abantu kathesi sebephila ngayo i-vending. Umuntu uyavuka ekuseni esiya estridini ukwenza ukuthi ethole imali. So imithetho kayilungisiswe, ama-policies kalungisiswe, ama-bylaws kalungisiswe ukwenza ukuthi nxa ukhona konke abantu befundiswe, behlale phansi, beyazise ukuthi lokhu kubi, lokhu kuhle. Zani ukuphonga ukuthi sasa bevuke babagijimisa, sizagijima sibili estridini, yebo siyokuma kweniyikhona, sigcine sesenza okudlulisileyo. Yeah, ngikhuluma ngokuthi othekot lani laba bakhona. Kakulungisa zonke izinto zona lezi okwazothi ukunqatshelwa konke.
Yes, yakuzwa kakhulu ke Ntombi Ndala bamba khona pho ungayikatshana. So she's saying that the government should fix a lot of issues, mm-hmm. and even the councils should fix bylaws, you know, so that they can operate accordingly. So at the end of the day, somebody who then asked the question, that is Nyari Makuyana. She says vendors are not being told to not to sell. They are told to move to certain given areas.
Mm-hmm.
So she's saying Deborah should answer that question.
Oh, yeah. Give her the opportunity.
Yeah. So Deborah, there's somebody asking you here that the government is not asking you to stop selling items, but is asking you to shift a little bit, go to some designated areas. So why are you actually resisting to shift to those areas designated by the councils?
Why I'm saying that sinanzelela ukuthi i-council isinika ama-areas lapho kungela business khona. Thina njengamazindazi, we want imali esandleni there and there, khonapho khonapho njengomuntu wamagundwane. So singakuyahlala like njenge-Highlanders Club. Akula activity ekhona ngale eyokuthi ngasisa ingadrowa abantu ukuthi bebuye bezofuna bethenga la. So sesifuna sesiminyana khonaphana usibhidi ngoba kudlula wonke umuntu isehabhu kula mabhasi, kule mthova, kule everything. And abahamba even ngezinyawo you afford ukusuka emakhokova to Droben mzileka to town usiyathenga zaswa iziminyana khonapha but kungalungiswa kuhle kube nemithetho ezivikelayo kumbe enqabelayo sonke sizabakwazi le ndawo esizaziphiwa kube activity kube nabothova kube lokuhamba khona lama-shops evulwe kube nezindawo zokuthi abantu noma bethengisa bephuma emsebenzini baphuma bethengi kuyazwakala but ngingasoko endaweni emandaa
Yes, that was our cool mama. So she's saying that they want to sell at certain places where somebody can walk.
Money.
Yeah, like
like Magunza.
Yeah, like you know when you kill a rat,
mm-hmm.
use some medicine or what do you call it?
Some
red kill.
Yes.
That is supposed to kill them.
Yeah.
So what you need is to hook the money when it's very hot. So people will be passing through you and all those kind of things. But if you take people to Highlanders Club down there or take them up to the other industrial areas, no one goes there.
Yeah,
so she says those are not good selling points. So the government, the city councils, should think about that.
But you know,
so she says they can have some divisions in the CPD.
But you know, Gibbs, I think they will give them the opportunity to answer to this question that I have. That is my personal question.
Uh-huh.
You know, if the people are starved of goods and stuff in the CBD, they will be forced to go to those selling areas.
I think we've got
the we have Mr. Samuel Wazai, who is the director of VSET, which is a Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Wazai Magadi. Aiwa, tinototenda yemino kuti tanga tichinetseka kuti kubatei parunhara asi tazokwanisa kubatai. Nyaya iri kukurukana ndiyo yekuti makapiwa maawa 48 kana maawa makumi mana nemasere kuti munge mabva munzvimbo dzisingabvumidzwe dziri kutengeserwa nenhengo dzenyu. Taona kuti danho iri harina kunge raitwa maawa 48 anenge apera. Titaurirei kuti zvakamira sei parinhasi.
Ya, ndizvozvo, hapana masoja ataona, hapana mapurisa ataona achiuya achivhiringidza vanhu, maripota ataona nyika yese. We hope kuti zvinotaridza kuti vaona kuti danho ravanga vachida kutora sehurumende hari siro rinotiendesa mberi senyika. We hope kuti vaona kuti mukana wokuti kana pane zvinenge zvichida kuti vanhu vataurirane zvino vanhu vanogara pasi votaura. Kwete kuti tinoedza masoja onzi akuenda kundodzingirira vanhu vari kuda kurarama vada kuchengeta mhuri dzavo handionise zvine uchenjeri hazvina uchenjeri kana vanhu vari kutitungamira vachiti vari kuda kugadzirisa nyika hazvina uchenjeri kuunza kumasoja tozatoni zveizvo zvinogadzirisa dambudziko iri dambudziko rinongogadzirisa chete kana hurumende ikazvipira kutaura nemavenda hurumende ikazvipira kutaura nevanhu vari muinformal sector kuti togadzirisa sei nyaya yekonjeshen mutaun hari tidambudziko redu semavenda kuti mune kongesheni yaye itambudziko ravo kuti vari kutsvaga kuvaka nzvimbo dzinokwanirana nesu nouwandu hwatava navo. 90% unemployment munyika munotarisira ti vanhu vanofanira kutongowanda chete kana hurumende ikasava isikasauya nenzira dzokugadzisa kuti tokutengesera pachena pange pari kasarukana pasiri mucpg.
Saka pane urongwa here vawadzai hwekuti musangana nehurumende kana nemaauthorities kuti mutaure nyaya iyoyi?
Yes, isusu seboka takatombonyora I think about a month ago, just before pachinjwa mapermanent secretaries emaministry. By then takatonyorera vari vamulilo ndovanga vari permanent secretary veministry of local government. But takazoreplywa nevanyuwani vavako vakatiti aiwa tataura nemitanga imambonoonana neHarare City Council nemamwe wemakanzuro ese kunzvimbo dzamuri kuda kuti mutigadzise matambudziko ari ikoko. Tikati aiwa this problem. Maefforts atakaitawo ekuda kutaya kubata vanhu veHarare City Council vairamba vachingopostpona mameetings ataifanira kuita navo. But takati vanyorera vanhu veministry tichitaridza kuti isusu seboka tinovimba zvinhu zvese zvinogadziriswa kana vanhu vakagara pasi vachitaura. Saka zvataa kuita since pasina zvakabuda neHarare City Council, pasina zvakabuda nemamwe makanzuro ose muzimbabwe, taakudzokera futi kwavari kuministry zvekutotaura inini ndichidaro nokuti zve Saturday takavaitira imwe tsamba yekuti onai takatadza kuona vanhu vamakati tiona maakutaura zvekuti maakuunza masoja todii saka takamirira mhinduro yavo kuti inzwe kuti asi wiki iyo ino futi tichitaura zvomuHarare tinokwanisa kunge tichionana nameya veHarare tinzwewo kuti vanoona sei tozvigadzirisa sei.
Thank you so much. Please do stay on the line. Gibbs is saying that as of now, because I cannot say as of end of business, because they might be still selling on the streets.
Yeah.
But he says up to now they haven't had any contact with the military or police or municipal police. So they think that maybe the authorities may have decided to proceed with caution and deal with the issue differently from engaging using the soldiers. But this is only the 48th hour. Maybe tomorrow it will be a different story.
All came all together, yes. We've got Tindo who says, please create jobs for these people. Then Takawiria Spanda says, we want a clean city, comrades, whether you like it or not. Then Richard Piri says, vendors are welcome, but go to the created space. Then I've got Justice who says, I'm watching you from South Africa. And Denford says, I'm watching you guys from Mausekwa. Watch your water. And then of course Sibarashi who says, I'm there guys, fair. And then Sifas says, who says, right, I think the government is being heartless. The economy is dead and no jobs. Everyone is surviving on vending, including graduates. People create jobs and then chase them from the streets. My number is so-and-so. So he left us his number. He says, call me right now. Nelly Joe utikona ngisemberengwa kuzobuya lo Wellington la uti ngiseharare pa forward uzondi njalo. Uti nami ngise ngobulawayo. Then we've got another person here. Lillian says, I'm watching you guys from Choza. Then Calva Wilma Zondiwa says, but they must remember that those black money market, dealers are also affected by unemployment. So why should vendors want them to be arrested and not vendors themselves? They should all be arrested. Because they are in the same predicament.
Yeah.
And then Alan says, that lady Barbara Mukasa is talking sense. I support her 100%. How can people be given 48-hour ultimatum to leave the streets? So she's right.
Tina Mukoma Robert Muchade Nyika. Hanzi, varikushaya basa rekupa masoja avo. Vakuita zvekumhanyisa mavenda. Vanoda kuti vararamire pi mabasa acho. Hakuna. Ngava satambudza vanhu. Then Mukoma Danimo Murombo, tsvagirai vanhu mabasa. Jobs, jobs, jobs. Siyai vanhu vatengese avo, please. Then Trimo Mutema, vakuru tinokumbirawo mumbotirega tiwanewo raramo. Muchitigadzirira zvokuti tiite zviri pamutemo. Tinofa shua mukatidzinga mustreet umo. Tina Finest Mataruse, that's for struggling ZANU-PF government. Then Majua Muchita, black market pasinayo. Ndiwo matsotsi varikutitengesera hembe dzaora uye grocery rakaexpire. Toda mashops avhurwe uye maindustry. And Patricia Kandeya siyai vanhu vararamise mhuri dzavo munozovapa chekudya here koma rent fees guys musadaro tina Clyde Chikuni Chawa give them 48 hours to open the industries Darlington Chipukanya kiki anzi unoudzani munhu anovhota munhu anoudza paanovhotera handisi kuti anga achipindura papi apa then Cephas Selva Dino Chigutsa handisi kuti Selva Dino iri ndere kuBrazil here zita iri anzi iri kuuya ami muchamhanya zvenyu then Caleb Tendai ngavashandise mauto kuvanhu vaba mari yenyika vaidzose noti kuvanhu vari kuzvitsvagira mari misplaced priority hanzi na PC Mudoni vanhu vararama nei nokuti havasati vavhura mabasa ndo vanhu vatiinavo pari zvino Gibbs
and then what Edward Ndopara says hi Jonga brother can you call me now he left his number you know Edward wants you to call him
okay
so I think we've got the number
that's
out
okay.
there and then we've got Walt T who says I'm watching you guys. Cynthia says, I wish our government could just start chasing potholes on the roads as much as they are chasing vendors. Yeah, that's a powerful one.
Mm-hmm.
And then it's one against independent. Kuloba balapa utuwa kuchemsu, kuchemsu ti. Esu kubona kuti abantu, abakwazi abakwenza, labapa kukulumende. Mafunu uti benze ni ama vendors lawa. Ama vendors nga matapa za mimpilo, njalo kumeli mpilo yabo, ibe ilikeka kulu. Nga kukutu kule msebenzi. Kutu kukutu kuseche nsoma socha, kukutu abasuse kwa kweni. Sipona gana kulunganga. Aba tingi msebenzi, baba lungsele. Sloba.
Anzi, tine mteri.
Sloba utu honest. Yeah. Sloba honest, ya pekumen. Honest, kunja? Hello, honest. How are you?
Yeah. Yeah, baba.
Yeah, unja nfoit. Anpileka cool. So what do you want to do?
I'm not going to be able to do it. Kuna maji sio kuna kutoa sela yompinda uyaboni government yetu yomuto mnyama sile ni problem ya ma government wonke uyabona amuto mnyama sile problem yangu chini at the same time sile na amavoti at the same time sile kuti sile sile mfuate uweche tu uyabona kata velungu tini hiki nza kari kumbele kwa vile kundi la abantu ya marelungu yangu ni kuto mto mnyama kwa vile na vodi uyabona
I'm not sure if I'm going to get a lot of money. So according to Mr. Ndlovu, things are not well. You know, he says vendors should actually comply and use designated places. He says, if they are relocated, like what you said, if they are relocated and there are no tomatoes in
the
CPT,
street, yeah.
people just go out there and buy.
Yeah, we'll go to the markets.
Yeah,
like
so he said,
when we were growing up, people used to go and buy tomatoes from the Mbare market and at market stores in our areas. Though there were people who would sell by the corner, street corners, but that time in the 70s, the Minister of Police, those who used to wear the English khaki, the uniform, they would come and chase them away here and there, but mostly people would go and buy from the market.
Let's hear from Ms. Mukasa. Ms. Mukasa, is it possible for people to go for you when you're selling from very far away from the CBD? So, why is it problematic?
It's not possible. Because one, there is a channel that is not a passer, Two, there is a business, there is an activity. So, there is a customer that is a Islanders Club.
So what she's saying is that the President Mnangagwa, he has gone all over the place,
meeting
including China. He all over meeting with business community,
the youth,
students, everybody, but has avoided vendors. And she says there are 80% in terms of people that are in the business sector. So why is he avoiding the vendors? So at the end of the day, she says, maybe the army has to rethink and do the other thing.
You saw on the minister here's statement, he says that he warned of the arrest of legislators and councillors who could try to undermine the operation to gain political mileage.
Uh-huh.
The operation of pushing out vendors from CBD.
Uh-huh.
So he's warning members of parliament,
to
councillors,
stay away. Yes.
To stay away.
Mm-hmm.
And the ones who get caught in between there,
mm-hmm.
For political mileage, that's prosecution. So,
maybe Wazanai can chip in there.
Yeah. Mr. Wazai. Mr. Wazai, are you still there?
Yes, I'm there.
Yes, the minister has warned of the arrest of legislators and councillors who could try to undermine the operation to gain political mileage. Maybe they may be councillors and legislators or MPs who may try to side with vendors. They are being warned that they'll face their prosecution or arrest. What do you say about this?
That would be totally unacceptable. It's unconstitutional. Members of parliament, councillors, those are elected representatives of the people. So if you can attend our challenges, what is the problem with that? Those are our representatives, and I don't expect the minister to think that he should not operate in isolation of those that represent us. That kind of thing, the problem that now, I mean, it's procedural. So that they understand. So when we go to arrest, I don't know if it's a question that our banana republic. Banana republic, we have to allow them to assist us. That's why it's a choose a susu, same citizens, but why end up with the parliament, I don't think that would be a good move. To me, it's unconstitutional.
Mm-hmm. Maybe you can just repeat that in English, your statement.
Okay, in full English?
Yes, what you are saying, yes.
Okay, we are saying we don't expect the minister to make such threats to members of parliament and councillors. As far as we are concerned, it's our right, it's within the constitution for us as citizens to go to our members of parliament, to go to our councillors with issues that affect us, with issues that affect us as vendors, because those are our representatives. They are our voice in parliament. They are our voice in these local authorities. So it's unwise. It's unconstitutional for the minister to threat, to make such threats that they will arrest them. Why should they arrest them when they are speaking on behalf of us as vendors? We are bringing these issues to them because we are the ones who elected them. And the reason why we elected them is because we want them to take our issues further. We want them to represent us. So it would be unconstitutional and unwise for the minister to make such utterances.
But have you ever tried to engage or meet with the new minister, Minister Moy, July Moy?
Yes, we tried to do that, like I've already indicated, through the permanent secretary, and we are continuing to do that. I know that we should be able to do that within the next few days, because it's urgent. It's urgent. We really need to meet him and make sure that he sees light.
Mm-hmm. And also, he mentioned some people who are selling vending space. What do you say about these people, or about these allegations, that there are people who are thriving on selling vending space?
Yes. It's an issue that we've always been raising, as we said, that there are these politically connected people, individuals, who just come and claim the whole of Copacabana, the whole of 4th Street, the whole of Chitima in Mashingo, and say, this is my space. So if you want to operate from this space, you have to pay me $5, $8 a day. And we call these people space barons. Space barons have been there, and we've been complaining about these people. And the existence of space barons is another reason why vendors are refusing to go and occupy the so-called designated spaces. Because the fees that they are charging, they are exorbitant. We cannot afford the $8 a day. And so the first thing that they need to do is to remove these politically connected individuals. For your information, my brother, these individuals are proxies of directors, of senior staffers in all these councils. They are making money through these space barons, and they want to come back and accuse us as vendors of refusing to go and occupy these spaces when they know that these spaces are being used to extort money from us. So they should deal with that issue. It's a reality, but it's their own creation again as the local authorities. They are refusing to deal with those people. We have been reporting them to the local authorities, but nothing has been done.
Thank you so much, Mr. Wadzai. Please do stay on the line. Gibbs, Wadzai, Waruta, Waruta. Nyayekuti. Hurumende kana kuti minister vakatyisidzira nengo dzedare reparamende pamwe chete nemakansura kuti vanenge vapindira munyaya iyoyi vanozotorwa matanho ekusungiswa hanza ndofunga vari kukanganisa nekuti maonera avo vadzai ndeyekuti vanofanira kunge vachiengeja malegislator kana kuti vanengo dzeparamende pamwe chete nemakansura nekuti vakasarudzwa nevanhu vanhu vacho ndo vari kutengesa mumigwagwa saka kana vakaita dambudziko vanofanira kuwana mukana wekuenda kunotaurira MP wavo nakansela wavo kuti taita dambudziko rakati saka havafanira kuonekwa vanhuwo vamakansela kana maMP as if they are interfering for political mileage sezviri kutaurwa naminister hanzi aiwa havafanira kudaro then vataura panyaya yevanhu vari kunzi vari kutengesa nzvimbo dzekutengesera space barons imari iyoyo hanzi anongokuchaja taimbonzwa taimbonzwa kunzi pamupedza nhamo kune maspace barons pambare pamusika even kana kuti bhazi chairo ripinde mumbare kuti rinotakura vanhu rainzi bvisai mari taitoziva vanhu vanenge vachonzi vaiita mari naizvozvo $5 makumaguma
sizwe ke kumama ke umkhaza nkosikazi umkhaza kobulaya kukhona ingono kuthiwa ngamaland ama-space baron
kobulawayo bebekhona kodwa hayi they are not much babekhona ngesikhathi bezana ngekhonzakala ku-37 years eseyadlulayo but okwakathesi hayi kuthule because ama-associations wonke akhona they are registered ku-city council ngabantu abayaziwayo laba abanye ababengaziwa wen ngendlela vele siphila ngayo antsho kulabanye abanambayo bengabe bekhona beqhathile but kabakho open like as iharare ikutho ikukhuluma
babe vela ngapi?
Yabo. Amatekama nendarosa ayibuya ngama buses zewe bus from ekuphokweko gweru Harare bekuya bezolokuzana bezosebenza la. Singakhumbula ngesikhathi lesano u ex mama wethu u Grace wayesithi khona nxa abantu bethengisa befaka ama flag eZimbabwe kungakabi le hashtag, yibo bona laba babengama land barrels ukuthi babefaka ama flag bethengise mahari besala kodwa bona becollect izimali ebantwini. Kungathi kuthule lokho, abantu abakhona kuma waiting list bamelele ukuthi bephiwe izindawo zabo ecouncilini. Manje futhi council nayo ithi kumele i-approval from i-local government. I-process yangona iqinisi sibande kakhulu. Okuthi thina njengamalokhuzeni besicela ukuthi ngakuthiwa kuyaba lelokhuzeni kuthiwa kuyi-demarcation umbeni kuthiwa kuyini ngesikhiwa ukuthi kubuke iBulawayo izimele yodwa ibone ukuthi yenzani izinto zayo kwezokuthi ama-problems akobulawayo ekuthithe ngabantu bakobulawayo not ukuthi thinasimelele uminister okhulumezele eHarare khona kanti engakwazi kungakho ukuthi konza i-ground kunjani.
Yes, yakuza kakhulu-ke she says the space barons in Bulawayo are less now, but they used to be very, very prevalent during the time when
before Gibbs left for the Americans for the Americans,
something like that. So she says, you know, they were rampant during the time when the former first lady was still there,
And many people were allegedly using her name to do all these things.
Yeah, so she says people were asked to put flags, you know, on their stands. So these people come put flags. And then
they charge you for the flag.
Charge you for the space.
Or for the space.
Yeah. So, meaning that they were actually passed from different places.
Okay.
Yeah.
We have a caller, Gibbs. Yeah. Na mkoma innocent. Magadi mkoma innocent. Hello, Mr. Innocent.
Ading.
Ewe, takasimba magadi yo.
No, nangaram.
Muruku ufona muruku upi?
Ndirikufuna ndiri South Africa Free State.
Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Panyaya muri kukuendura ndiri kuinzira kuti vanhu havafani kutengesera migwagwa, asi kuti hapana zvavangaita ngekuti tingaise muzimbabwe mumwachoka mabasa asati amu ngokuti munhu agare pese unopesa nzi wamba vatoiziva kuti vari kusvibisa nyika, asi munhu unopaunga anyika anenge achiitawo paamire.
Mukoma innocent, izvi hazvisi zvinhu zvitsvaka izvi. Tichikura taiona vanhu vachitengesera pambare kana nemisika yakasiyana siyana vachitotiza mapurisa, vakangoona mapurisa vokanda zvinhu zvavo pasi pemabhazi nezvimwe zvakadaro. Illegal vending yakangoramba iripo.
Zvagara zviripo isi zvokuti mauto achatindira achange ichizovadzinga apa munenge mauto kanganisa mutemo ngekuti zvoti vanoshuvisa nyika, asi munhu hapana zvaangaita ngenyaya yekuti mabasa acho orati kuti tigare ka vanenge vasina zvokuita togara tichishande, asi kana tichizvitengesera ka zvinenge zviri nani.
Asika ava havasi kurambidzwa kutengesa, mukoma innocent. Vari kunzi tengesai, asi endai munotengesera kunokodzera. Ndakamboona rimwe bhazi Gibbs, ndiro mubhazi kumusha, ranga rakanyorwa kunzi huchapa hatirambidzi. Unoziva huchapa?
Yeah.
The hygienic conditions. Hanzi huchapa hatirambidzi, asi itirai kumbakwe.
Yeah.
Apa zvokunzi tengesai, asi tengeserai nzvimbo dziri designated.
Zvona ndizvona kuti vari kushubisa nyika mumigwagwa, asi munhu kuti agare state pamba pake pasina zvaanoita pesi racho vanokubesa vaona kuti imbava umwe akatama hukweke pambaraya unenge vati orit pano wakabva kumushando waya, saka ndofungidza kuti iyena wabe huku yangu mazona mai. Saka zvekuti mauto angapindire hatirambe kuti mauto apindire, asi zvimweni zvinenge vakutotyora mutemo yebasa ravo ravanofaakuti vange vechiita. Ndinotera mwaita basa mandipa mukana uno.
Kumusha ndekupi kwemukoma innocent?
Kumusha ndinobvira kuchipinge.
Chipinge uko muri kuchecheche?
Kudezi hiri.
Dezi hiri, chingobvunzai variko kuti vari kwadi kwadi here uko.
Ndinotenda mwaita basa mandipa mukana uno.
Ngoti idimu.
Alright.
Hey. Ah, mukoma innocent. Da 30 seconds zapera. Nada watu vakwaise vanhu vari kudezi iyo.
Ya manje
ndoda kwaziza vanhu vari pamuchono ndoti munofara here sekuru ndozoti kwachina ndozoti munofara here maikeili ndozende kudezi here ndozoti munofara here sokefasi ndozoenda futi kuchipinge ndozoti makadina mai tinotenda Maita basa.
Ah, tinotenda zvikuru maita basa ndimwe. Thank you so much Mukoma Innocent. Mukoma Innocent is saying the government, if it brings in the army, I think constitutionally that's not correct for the army to deal with such issues, because those issues can be dealt with local authorities. And he thinks that that's being heavy-handed to bring in the soldiers to deal with that such issues. And also he says these people, at the same time, they are littering. They should also be responsible in terms of making sure that where they sell or they vent from, their sites are clean.
Yes, we've got Lloyd Moyo on the viewing developer page. He's saying, I'm watching from Botswana. Brian Tabete says, call me, guys, right now. Ngabeni Nyandre Mkonto Kumalo says, Mkona Tube, Lishona Njani. Then Musa Kokoni says, I'm watching you in Beijing, China. Oh, far away lens, eh?
Yeah.
Pamela Kumalo says, where are the 2.2 million jobs? Promises, promises, and promises. When politicians don't deliver, this is what happens.
Mm-hmm.
Then she says, Mapizi, ngama vendors, abantu, abangatisa, imorizavo. Then Musa Ngokoni writes, kabavule ama factory, kumba ama firm, avalo, so as people, so that people can get imisebenzi. Then of course, Caesar J. Jamela, V. Jamela, says, good evening, Lichona Jan.
Mm-hmm.
Then we've got Kolani Mohata, says, VOA, just VOA, just what VOA.
Haru Peds. Manji pana patine mutereri mkuru wa VOA.
Yeah.
Anga nruwa ndakasavering.
Yeah.
Muzi huba antu mwe
uwe. Read that one.
Muzi is here in the America,
yes,
in Washington. He says, most vendors were created by government mismanagement of the economy. Therefore, the same government needs to have a much warmer heart towards the vendors, because it's only human to try and survive by all means necessary before people start eating tree leaves like in 2008. Please read. I've read that. And I also have to acknowledge that Muzung Bans Nguwe is the MDCT organizing secretary here in North America province.
Yes, yes. And I'll mention that he was the first person to be on Facebook Live with on Zimbabwe Today. Yes, so thank you so much for coming every time. Busani Busontini says, I'm there, guys. Polite Kwakuba Maposa and Sean Macheza are saying, we're watching with you. And then we've got Right Maposa, who says, Abasuge Ibo Ababulala Ilizwe Labo, Labos Patelen Babo Labo, Abasuge Babochwe. Rupen Lobo says, I'm watching, guys. Sikle Mangeleza says, Lame Mbogele. Noma Kabo says, unfortunately, people were too trusting of this new president. Now they are crying. It's early days. Then I've got Pauline Nube who says, I'm watching right now, guys. Then I've got Antileta Chabango who says, hello, Lichona Njani, Nilalele in Manchester. Umosa Nkokonu Yakube Kajaruti. The ZANU-PF government will never, ever change. Then Ulaga Nsakumbula says, I'm watching. Ntlanhlabahlanga Netube is my old friend. But I know now he's with the Islanders. He says, I'm watching as well. Thank you so much, Ntlanhla.
Maybe you can give Mr. Mkasa her last word.
Yes, your last word, Mkasa. 30 seconds. Continue.
Oh, the headphone dropped. Maybe. Mr.
Wadzai,
your last words.
Okay, so we should to continue to urge the government to open lines of dialogue with us as vendors, because we believe that the only way that we can be able to solve this issue. They should create more vending sites for us and the desist from the blame game. Blame game cannot work if they want to correct the situation in this country. We are trying to survive under very difficult economic circumstances.
Thank you so much, Mr. Wazai. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Ms. Deborah Mkasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association, and Mr. Samuel Wazai of the Vendor Initiative for Social and Economic Transformation. Thanks to our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again tomorrow. This is Gibbs Zube in Washington, D.C. Bye-bye.
Neni jonga kande miri nchitai watinotenda kwa tinokutsigira kwa muneta Studio 7. Wamwe wa China kinyika dzakasiyana-siyana. Rambai makadaro. Mwara zvakanaka.